manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musweshondo chikumi 11/2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusamika zvakanaka kweupfumi kukanganisa kutsvaga rutsigiro kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vamwe vachiti ngavasiyane nedhora remunyika iro roramba richishaya simba. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dhora rinokwanisa kusimbaradzwa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kumusangano weInternational Labour Organization kuGeneva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wezana negumi nerimwe chete wesangano reInternational Labour Organization kana kuti 11th annual ILO conference watanga nasi wakatanga musi wa 5 chikumi uchipera musi wa 16 mwedzi uno uri kuenderera mberi kuGeneva Switzerland. Makurukota ehurumende vashandi nevashandirwi kubva kunyika zana nemakumi masere nemanomwe dzinova nhengo dzesangano reILO vari kupinda musangano uyu. Zvimwe zviri kutariswa zvinosanganisira kuti munhu wose awane chouviri muupfumi kupawo vana vechikoro nevamwe vanenge vachidzidzira mabasa kana kuti apprenticeship chouviri uye kuchengetedza kodzero dzevashandi. Ko zvii zviri kuitwa nevakamirira Zimbabwe kumusangano uyu? Totanga nekunzwa kubva kugurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima.
Hongu tiri kuGeneva vazuzu misangano iri kufamba zvakanaka. Takaisa statement yedu seZimbabwe iyo yataitaura maprograms atiri kuita ekupedzera kodzero dzevashandi uye tichitaura zvakare kuti iyo organization yero inoda kuti itwe democratize nyika dzese dzepasi rino dziwane proper representation ikoko nevoice yekuti tinzwike. Takazoita umwe musangano zvakare wataisa statement yekusapota nekupa solidarity kuvanhu vekupalestine vari mumaareas ari occupied neIsrael uko kwavasi kubatwa zvakanaka vari vashandi.
Zvii zvakapa kuti muendese mashoko aya kana kuti statement iyi?
Iyoyo inotevere paripot rakaitwa nadirector general yeairo raita rita kuti kune kubudikidzwa kwakanyanya kwevashandi vari mumaoccupied areas epalestine. Takazoita misangano yakawanda naiye director general isusu certification yeZimbabwe. Takaita private meeting naye, tikaita private meeting na director general weIOM, tikaita zvakare private meeting na high commissioner we United Nations High Commission for Refugees, tikaita musangano zvakare na African regional director weIOM, tikaita musangano zvakare na director weIOM are responsible for the application of standards. Saka misangano iri kufamba zvakanyanya.
Chii chave kuitika parizvino?
Iko zvino chikuru chiri kuitika ndechemisangano iri kuitika mumakomitisi ero achazonopama reports kuplenary. But isusu seMaenglish speaking Africans tichaita musangano weAfrican Regional Labour Council.
Kanzuro iyei teichaizvo muzvinafundo mapiwo?
Doita training on labor standards, on labor administration. Pane 19 countries dziri in that council. Zimbabwe ndiyo chair. Again, Zimbabwe ndiyo inohosta the Aralat Center yacho iyo inoita training. Saka tinoita mameetings, ma governing council meetings kaviri pagore. Saka patosangana kuno ku Geneva every year, we take advantage of that meeting to batata our governing council meeting.
Gurukota rinoona nezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare kuGeneva kuSwitzerland. Tabatawo munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siamuyarira avo vari kumusangano uyu zvakare.
Kuno kuGeneva basa riri kufamba zvakanaka. Uye chandingade kuzivisa mhuri yeZimbabwe ndechekuti kekutanga parizvino Zimbabwe yakawanikwa ichibviswa palist yenyika dzinowanikwa dziine zvipomerwa zvemaabuse of trade union rights, maabuse of other working class rights. Saka takabviswa. Zvino zvinoda kutendwa. Takafaita zvikuru. Hurumende yedu yeZimbabwe, isusu organized labor neSATUK takamira tikaonesana navo vamwe vose vari kuno kuGeneva mukomiti inonzi Standard Application SAS. Saka zvakafamba zvakanaka. Zimbabwe iko zvino yakabviswa pamalist iwayo.
Izvi zvinorevei mukajekesa here ipapo vashamuyarisa?
Kureva kuti takungouyawo kuGeneva sedzimwe nyika dzose dzepasi rose tichiuyawo kunegotiating platform iyi yemhando yepamusorosoro, not as victims but as equal footing participants like any other country. Saka chinhu chakakosha ichocho chandafunga kuti muchizive semhuri yeZimbabwe. Chechipiri ndechekuti basa riri kufamba zvakare futi kuno munoti makomitis ari kuno akawanda.
Mungapa muenzaniso?
Kune komiti Standard Operating Apprenticeship. Iyoyo inotarisa zvinhu zvakaita se vanhu vanoitwa maapprenticeship vachitorwa mumacompanies, vachibva mumayunivhesiti, mumacollege, mumavocational institutions, so sezvo kuti ngavange vachibatwa sevanhu vari munzira dzekunge vari vashandi vakakwana kunyange zvavo vasati vapedza zvidzidzo zvavo.
Izvi zvinoreva kuti kudii? Chii chamunenge muchitarisira kuti chiitwa apa?
Tichirevera kuti vanofanira kunge vachiwanawoka muhoro kavo kematransport, kemabasic needs ekuti munhu ange achikwanisa kuuya nekudzokera kumba kwake kwaanenge abva. Kwete zvekuti tinoona muZimbabwe zvino ukaenda mumahotel catering industry unosvikowana makazara magraduates esu vamunoona tutumawaita vari kusevenzera chikafu netumayunifomu. Zvose izvi tiri kuzvifaita. Uye tiri kutarisira kuti mainvestors ari kuuya kunyika yedu ngavauye vachirespekta mitemo yenyika, malabor laws.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siamuyarira vachitaura vari parunare kuGeneva. Studio 7 yataurawo nemutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Florence Taruvinga vari kuGeneva zvakare.
Hongu ndiri kuGeneva, Switzerland, kunova iko kwatiri kuungana sevashandi vashandirwe nehurumende dzepasi rese kugadzirisa nhaurwa dzepabasa, mashandiro, mashandirwo nemagariro epamabasa. Tiri kunoku takauya Zimbabwe iri pane inonzi long list yenyika dzaifanira kunge dzichinopa humbowo hwavo maringe nenhaurwa dzinenge dzichipomerwa nyika pasi rese.
Zimbabwe yanga ichipomerwa mhosva dzipi?
Zimbabwe yaipomerwa kuviolate Convention 807 yange kanyanyotarisa Freedom of Association and Assembly. Yakazenge wanikwa isisipo pane shortlisting vatarisawo huremu wenyaya dzainge dzataurwa dzichienzaniswa nedzimwe nyika dzanga dzakalistwa pa Convention 87 iyoyo.
Saka zvinoreva kuti Zimbabwe yachenurwa pane zvainge ichipomirwa izvo.
Zvireve izvo kuti Zimbabwe haifanire kugadzirisa zvinoonekwa kunzi zviri kukanganisika munyika maringe ne Freedom of Association and Assembly ne respect of human rights which are automatically kodzero dzevashandi. Tinoramba tichikumbira nekukomekedza kuti senyika yeZimbabwe tine zvikwanisiro zvese zvatinokwanisa kuwana zvinotibatsira kuti tinge tiri padanho rekutoyemurwawo nedzimwe nyika kuti tiri kuita zvakanaka. Asi hazvisi kuwanikwa zvichiitika nekuti hapana kubatsirana pamwe chete business, government nevashandirwi. Zvakadaro tiri kuti takaungana kuno tiri kuzama kugadzirisa zvinhu tichizama kuonesana zvekare sebazi riri pasi peurongwa hweTNF kuti toita sei nekuti zvatiri kuno kupari zvino kunyika kune mamire nerongo zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka takatarisana neZimbabwean dollar neUS dollar. Mushandi ari kutambura pane ino nguva.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Florence Taruinga, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudengenyika kwenyika kwange kusingatarisirwe kunonzi kwaitika muJohannesburg, South Africa nasi mangwanani. Nyanzvi dzinoti kudengenyika uku kwakaiswa pachikero che 5.0 magnitude uye kwakaitika zvakadzika pasi kusvika makiromita 10 uye kwaita kunge chitima chiri kufamba. Hakuna hako vanhu vari kunzi vakafa kana kukuvara uye zvinonzi hakuna zvivakwa zvakanyanya kuparadzwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine muguta reBakhmut uye reMariinka. Vakuru vakuru vemauto emuUkraine vanoti vadzivisa Russia kupamba dzimwe nzvimbo mukurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi uku. Vanhuwo zvavo vanonzi vari kufa mukurwisana uku. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakatenda kuti vatanga chirongwa chekurwisa Russia zvakasimba munzvimbo dzayakapamba sekuvimbisa kwavakaita. Vakataura mashoko aya nezuro mushure mekushanyirwa nemutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. Vatereri kana mchida kunzwa na uze chokwadi zisina divi razinorerekera. Tiri rai ku Studio 7 pamasaisa ya noti 909 AM 6175-7255 pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
ini ndinonzi Len Mo Munangu, ndinoshanda neboka reUPT Side Zimbabwe.
Mungatuzwa kuti zvii chaizvo zvinoitwa nesangano renyu?
Boka iri rinonyanya kuvavarira chaizvo kuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzekutungamirirwa kwematunhu, pamwe chete nekuti vechidiki vange vachiisa contribution yavo panogadzirwa mitemo kunyange yenyika, kana kuti panosarudzwa mimwe mitemo yenguva pfupi yatingatisiso short term decision making process. Tinoda kuti vechidiki vange vachipinda munyaya idzodzo zvakanyanyisa.
Zvii zvamurikuitawo sevechidiki kukurudzira vamwe venyu kuti vavhote musarudzo dziri kuteera idzi kubva zvakatarwa zuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti zvichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu?
Kubva musi wataurwa naPresident Emerson Mnangagwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino, takakwanisa isusu seboka kugara pasi pamwe chete nemapartners edu vamwe vatinoshanda navo, kuchitoita sei kuti vamwe vechidiki vanga vari kunzoko kana kuti vanga vasingazivi kuti voters roll rinovhara mumazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika ataura sezvo zviri pamutemo. Takabva tati isusu ngatikwanisei kumobhilaiza vanhu vazhinji chaizvo kuti varegiste kuvhota. So takakwanisa kuenda kumayunivhesities nemakoreges yakatenderedza Zimbabwe yose nevatungamiriri vedu veorganization vakasiyana siyana vanogara kumatunhu akasiyana siyana. Tikati chienda ikoko munozivisa mastudents ari ikoko kunyanya nevamwewo vechidiki vari mumacommunities, muchivaudzaimi kuti voters roll rinovhara. Saka mushure mekunge tavaudza, vanhu vaya vakarasidza kuti vakanga vane chidokwa dokwa chekuti vabve vanorejista kuvhota. Saka vazhinji vavo vakakwanisa kuzononyoresa kuvhota musi wezuva rekupedzisira.
Maivavabatsirawo sei?
Vamwe takavatsvagira zvifambiso, vamwe tikaenda tichivabatsira nezvekuiva. Makiuzi anga akakurisa zvekuti vanhu vaigona kusvika ipapo vowana mutsetse wakakura pamwe chaizvo uri kumanamba kana kuti namba 300. Saka vanhu vaibva vadzokera kudzimba. Saka isi takaona kuti zvakakosha kuti tivabatsire, tivamotivete. Uye chimwe chinhu chatakaita musi iwoyo, musi wa2 June, nechekukwanisa kutaura nevanhu vezeki vanga vari mumasendazi akasiyana siyana, tichikumbira mimwe mishini yeBVR kuti ikwanise kuwedzerwa, nekuti zvaisagoneka kuti munhu ainge ashanyira maofisisi ezeki atadze kunyoresa, nekuti aizodzoka mangwana aisazokwanisa kunyoresa kuvhota zvekuti azovhota musarudzo dzemusi wa23 August. Saka takakumbirisa kuvanhu vezeki vakanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti mushini iwedzerwe.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Semuenzaniso muno muHarare, pamakombe takakwanisa kuti isusu mishini iwedzerwe. Pakanga pane mishina miviri inonzi yapachirungu BVR kits, ndokubva pawedzerwa mumwe masikati zvekuma11-12, ndokubva tazokumbira zvakare kuti pawedzerwe mimwe mishini nekuti vanhu vakanga vachiri vazhinji. Saka pakazoiswa mimwe mishini mitatu zvekare kuma3 zuva rinovira.
Zvii zvimwe zvirongwa zvamuri kuita tichitarisa mberi?
Tinotarisira zvakare kuita nyaya dzekudzidzisa vanhu nemaererano nesarudzo. Saka pari zvino seungano weYouth Beside Zimbabwe tine zvinhu zvakawanda zvatiri kugadzira. Tiri kugadzira nyaya yekuti vechidiki vazive kuti kanzura anofanira kunge ari munhu akaita sei uye anomboita basa rei. vechidiki vazive kuti maMP edu anoita basa rei uye vanofanira kunge vari vanhu vakaita sei, vanhu vazive kuti mapresident edu president wadu watichavhotera anofanira kunge akaita sei uye basa rake nderei, anofanira kunge ane makore mangani uye tingaita sei kuti tikwanise kuvhotera vamwewo vechidiki vedu vanenge vachikwidza musarudzo idzodzi zvisinei nekuti vanobva kumapato api.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Lemo Munangu vanotungamira sangano reYouth Decide Zimbabwe. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisi matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Magateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisa kuchibata pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 pashortwave.
Mepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio. Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei chichemo chinobva kune umwe mutereri wedu.
Makadiko mushamarari, inini ndinoda kubvunzwa kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi, plus mufundisi anenge aisanangura wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchechi iyoyi ndiyo chechi the right church yekupinda. Nekuti vamwe vanoti vakadzidza vakawanda, vamwe vanoti hativerenge bhaibheri, vamwe vanoti kana usina mari mufundisi awo yekumba kwako. Saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzi. Saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to.
Kutibetsera nenyaya iyi takumbira Reverend Gladman Kapfumvute veUnited Methodist Church muno muMaryland kuAmerica. Reverend Kapfumvute, tibetserewo pano baba.
Makadini hama muna Kristo, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura, chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Chechi chinyi mufundisi?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu, kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora ma Muslims, vanosungana vachitenda kuna mwari kubudikiza ndi Muhammad. Saka ndio mtsauko ulipo pakati pema Muslims ne Sima Kristo. Saka church ndio mukupfupisa ndio tsananguye ndingapa.
Kana ndikanzi ndinongedzere church ndinonongedzera chii mufundisi kapfumvute?
Church handi chiwako. Chiwako chinosonga na makristo inozi church building. Saka church ndimi imimi emudikani mutori church. Maungana maakuzi church zvakare. Muri makristo anotenda kuna Jesu. Ngati chienda pamberi. Kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion. Ama denominations au masangano ano ema Kristo. Saka ndo pane mbunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi nekuti dzese dzinokonisa kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mbunzo wenyu ndo kuti ndo chipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zano rinenga kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazowane ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo. Saka endai kuchurch, pindai muchurch ine zviro zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo. Ndo pendinga kuzano rinenga kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana na Kristo nemarudairo anowirirana na Kristo. Doctrine ine chekuita na Kristo nemarudairo ane chekuita na Kristo. Zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri. Ndo cheche ndinga kuti muende mazvita Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda.
Tinotenda zvikuru Reverend Gladman Kapfumvute, uye tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana netsananguro iyi. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vechirongwa chezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munyaya yedu yekupeta chirongwa, kushaya simba kwedhora remunyika pamberi pesarudzo kunonzi kwave kukanganisa zvakanyanya kutsvaga rusigiro kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhasi dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora emunyika, kana kuti $1 to 9,000 Zimbabwe dollars. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitemo iri kudzikwa nebazi rezvemari uye bhanga guru renyika reRBZ haisi kushanda sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. RBZ yakaburitsa mashoko kuvatori venhau ichitiwo vemabhizimisi vari kudhurisa zvinhu vachatorerwa matano akasimba anosanganisira kutorerwa maresidensi avo. Asi vemabhizimisi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya, nekuti zvavanohodha uye kwavanoenda kunohodha kunenge kuchidiwawo mari yekuAmerica. Izvi zvapa kuti vati hurumende ngaingoshandisa hayo dhora rekuAmerica, nekuti zvemari yemunyika zvinenge zvakonanganga murapwa achida. Naiyo nyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa misoro inawo zvakare. Kusamira zvakanaka kweupfumi kukanganisa kutsvaga rutsigiro kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kumusangano weInternational Labour Organization kuGeneva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.